Mutemo mutsva uyu wavakupavo vana vanoberekwa pakati pezvizvarwa zveBotswana nezvizvarwa zvedzimwe nyika kuti vana ava vave zvizvarwa zveBotswana pasina kutanga vamanikidzwa kurasa uzvarwa hwaamai kana baba. Izvi zvanga zvisingaitike nyore pasati pava nemutemo mutsva uyu. Vana vanga vachiberekwa pakati pezvizvarwa zvemuBotswana nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika vanga vasingavane nyore kodzero dzekuva zvizvarwa zveBotswana zvizere. Vana ava pavanga vachisvika makore makumi maviri nerimwe vanga vachimanikidzwa kutanga varasa zviri pamutemo zvarwa ungave hwaamai kana hwababa vanobva kune dzimwe nyika. Murwi rwekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti chiitiko ichi chakanakira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaroora kana kuroorwa nezvizvarwa zvemuBotswana sezvo vana vazvo vanga vasingapiwe nyore magwaro ekuva zvizvarwa zveBotswana kunyange vana ava vakaberekerwa muBotswana.
Nyaya itwa neparamende yeBotswana yekubvumidza yavanoti iyo dual citizenship yakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe. Saka mutemo uyu wakanaka waitwa nehurumende yeBotswana unogona kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara imomo kuti zvongoti zvochipiwo citizenship yeikoko iye uyezve vane citizenship yekuno.
Muzvina fundo riki mukonza avo vanodzidzisa paTswana University of Technology muPretoria, South Africa vanoti zvaitwa neBotswana zvakanaka zvikuru uye zvinoita kuti nyika iyi simukire.
Nyaya yekuita kuti vamwe vekune dzimwe nyika vagone kugara kana kuverengwa sezvizvarwa zvemunyika kana kuti inonzi pachirungu dual citizenship inyaya inobatsiridza zvakawanda panyaya dzezveupfumi. Chekutanga, inotendera kuti vanhu ivavo vanenge vakwezhwa vagone kugadzikana munyika vachiunzawo mari dzavo, uye inoita kuti vamwe vanenge vaine zvavanogona, atingati maspecialized kana mascare skills, vagone kuuya vachigadzikana munyika nekuti vanenge vaine mapepa anovatendera kuti vagare.
Botswana inoti yakatora danho iri sezvo iri nhengo yeUNESCO, sangano rinokurudzira kuti vanhu vose pasi rose vave zvizvarwa zvenyika dzavo, izvo zvanga zvisingaitike nyore pakati pevana vanoberekwa nezvizvarwa zvemuBotswana nezvizvarwa zvekunze kwenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.